Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 9, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bhanga reAfrican Development Bank rinopa Zimbabwe rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni 10 nezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica.
Munhu wese anofanira kuzvirereka pasi pemutemo, zvichisanganisira jena vachiwenga, zvichisanganisira ani nani zvake ari munyika.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vari panyanga pari zvino vorambidza mudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa kuti vagare pamba pavo kuBorodale Brook sezvakatarwa nedare repamusoro. Mashurugwi oshayisa mufaro vanhu vakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mutongo wedare mushure mekushandisa mauto kudzivirira mudzimai wavo wavari kunetsana naye muzvare Mary Mubayiwa kupinda mumba yavo yekuBorodale Brook sezvakaturwa nedare. Muzvare Mubayiwa vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya dzavari kupomerwa, asi vaChiwenga vanonzi vari kurambidza mudzimai wavo kuti anga achipinda pamba apa, izvo zviri kunzi kuzvidza mutongo wedare. Baba vamuzvare Mubayiwa vaKeni Mubayiwa vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti mwana wavo haana kubvumidzwa kudzokera kumba, asi vati tizotaura navo zvizere mangwana. Asi rimwe gweta ravo vataona Nyamakura vanoti vari kuronga kukwidza vaChiwenga kumatare kana vakaramba vakatsika madziro. Vamuve mhuri vanonzi vari kuti pamboitwa nhaurirano nyaya iyi isati yakwidzwa kumatare zvakare. Hatina kukwanisa kubata vaChiwenga sezvo munhu adayira nharembozha yavo yatinomboshandisa kuvabata ati haachashande kuhofisi kwavo. Gweta ravaChiwenga vaWilson Manase avo vari kuvamirira panyaya yekurambana nemudzimai wavo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mavhinga.
Chikuru chinokosha ndechekuti mutemo utevedzerwe. Kana dare redzimhosva rataura sezvarakaita kuti amai Mary Chiwenga vakabva kwamubayiwa kuti vaende kumba kwavo kuBorodale Brook, ndoo zvinofanira kutevedzerwa izvozvo. Inenge iri kurudziro vakabata chigaro chemutungamiri wenyika General Gouveia Chiwenga kuti vangotevera zvinotaurwa nematare edzimhosva, nekuti zvinopa chiremerera kumatare enyika kana akaonekwa achiremekedzwa mitongo yavo nevakuru kuti amai Chiwenga vawane mukana wekupinda mumba mavo kusvika dare ragadzirisa nyaya yese, kusanganisira kunetsana kwavanenge vachiita mudzimba. Zvese izvi zvinofanira kugadzwa, asi zvakangodaro tichikurudzira kuremekedzwa kwemitemo yenyika.
Ko, vamwe vari kuti ngavataurirane pachivanhu nekuti dembo harivhiyirwe pane vanhu
veukama. Ngavafambe vataurirane, vataure kuti vaChiwenga vana mukanya vana jena garai pasi, kunofanira kunge kuine munyai akaenda kwavamubayiwa pachivanhu, votaurana semhuri kuti paremekedzwe zvinofanira kuti zviitwe, nekuti dzimwe nyaya dzinogona kupedzwa zvakanaka pachivanhu. Mhuri nemhuri, mhuri yekwamubayiwa vana atezvara nemhuri yekwaChiwenga vana jena vakuasha, kuti vaonesane vasafukure hapwa pachivara pajekere renyika ichiona.
Asi kuri kuti idzo nhaurirano dzatadza kuitwa, munoona here imi zvinenge zvichiturwa kumatare kuti zvikwanisa kuzadzikiswa?
dambudziko guru riripo rava kuda kutoti richitanga kuonekwa ipapanzere kuti kana vakuru vasingade kutevera mitongo yematare vachimhura matare hapana chinobuda nekuti vane masimba acho vakaita zvechisimba zvekurasira mitemo kurutivi vanogona kunge vachiti vakunda panguva pfupi ino asi zvinobvisa chimiro kunyika ndodambudziko guru iroro rekuti vakuru ngava petemiswe vazive kuti aiwa mitemo yakaisirwa munhu wese pamutemo wenyika mubumbiro remutemo renyika hapana ari pamusoro pemutemo munhu wese anofanira kuzvirereka pasi pemutemo zvichisanganisira jena vachiwenga zvichisanganisira ani nani zvake ari munyika
avanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mavhinga vari parunare kulondon naBlessing Zulu Studio 7 Banga reAfrican Development Bank nhasi rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni 10 nezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica iyo ichashandiswa mukusimbaradza mabasa ekubhadhara kubhadharwa kwemitero pamwe nekuwandudza mashandiro eparamende pamwe nemahofisi aAuditor General. Gordon Mangudla anotipa nyaya inotevera.
African Development Bank yasainirana chibvumirano chekubatsira Zimbabwe negurukota rezvemari muHarare muzvinafundo mutuli Ncube. Vancube vati mari iyi ichabatsira kusimbaradza Zimra panyaya dzekutambira mitero pamwe nekurerutsira veruzhinji nemakambani kubhadhara mitero. Vatiwo izvi zvichabatsira kuti hurumende iwane mari yakawanda pamwe nekuti paramende nemahofisi aAuditor General aite mabasa awo nemazvo pakuongorora mashandisirwo emari dzehurumende. Mukuru weAfrican Development Bank muZimbabwe vaDamon Kitabire vati upfumi hweZimbabwe hunogona kusimukira kana Zimbabwe ikasimbaradza nyaya dzekubhadharwa kwemitero. Vati ndo saka vapa Zimbabwe mari yekutenga michina yechizvino zvino nekushandisa pakubhadharisa mitero nekuvandudza mabasa eparamende nehofisi yaAuditor General pakuongorora kuti mari yemitero inoshandiswa sei. Pamari yese iyi Zimra ndiyo ichawana mari yakawanda mamiriyoni masere emadhora. Commissioner General weZimra Amai Faith Mazani vaudza Studio 7 kuti mari yavawana iyi ichavabatsira zvikuru pakuvandudza michina yavo nemabasa avo pakubhadharisa mitero yakasiyana-siyana.
Grant ratawana kubva kuAfrican Development Bank riri kutibatsira kuisa masystem yatinoti tax and revenue management system. Isystem inotibatsira kuprocessa zvinhu zvetax yatinocollect in munyika.
Vakasanobata chinzvimbo chemunyori weparamende Amai Helen Dingani vaudza Studio 7 kuti mari yavawana nhasi ichabatsira zvakanyanya pakuwedzera ruzivo rwenhengo dzeparamende pakuongorora mashandisirwo emari yehurumende.
Basa rayo rakawandisa nderokuti tiite capacity building yemamembers of parliament kuti vagone kuongorora zviri kuitwa nemaministries nemagovernment departments akawanda. So kune maministries maportfolio committees akatarwa kuti ndio achapiwa mari iyoyo kuita kuti vaongorore zviri kuitwa negovernment.
Vati makomiti achabatsirika nemari iyi ikomiti inoona nezvezvicherwa, budget nemari, public accounts yemadzimai nemabhizimisi madiki, yezvemhando dzemoto, yemaindustry nemabhizimisi pamwe nezvekurima. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe Vanyasha Muchichwa vaudza Studio 7 kuti kushandisa michina yechizvino zvino kunoita kuti hurumende iwane mari yakawanda kubva kumitero pamwe nekurerutsira makambani neveruzhinji.
Zvichadzividzawo zvakare nekudzikirisa nyaya yezvihoko muhomwe nekuti zvinongo zvakuitwa ne system iyo iri digitalized zvichabatsira hurumende kuti ikokwanisa kukolekta mari yakawanda zvine udzamu. Zvinozoitawo kuti ivo vanhuwo zvivaitire nyore nekuti haupana pauchatongerwa kuti ubhadhare mari isiriyo nekuti zvese zvinongo zviri musystem. Iwo unokwanisa kutogara wazviziva kuti ndofanira kubhadhara mari yakadii.
Vamuchichwa vatiwo zvinopedza matambudziko anosangana nevanhu pamabhodha ekuti munhu anobhadhara mutero wezvinhu asi ozofonerwa pave paya achinzi anofanira kubhadhara imwe mari sezvakaitika pabhazi rakatengerwa Capes United naNyasha Mushekwi. Mushekwi anoti akabhadhara mutero waidiwa asi akazoshamisika bhazi ravi kutorwa neZimra ichiti pane zvainge zvakanganiswa. Zimra ibandiko rehurumende rinobata mitero yakasiyana-siyana pazvinhu zvinotengwa nekutengeswa munyika nezvinotengwa nekutengeswa kunze kwenyika zvakaita sevalue added tax, custom and excise duty, income tax, mitero yemakambani nemimwe. Nyanzvi dzinoti hurumende iri kurasikirwa nemari yakawanda sezvo Zimra ichishandisa nzira dzechinyakare kubhadharisa vanhu nemakambani mitero, uyewo paine uori hunoita kuti vanhu vakawanda vatengese kuita mabasa akasiyana-siyana pamwe nekupinza kana kuburitsa zvinhu munyika vasina kubhadhara mitero kana kubhadhara mitero iri pasi. Amai Mazani vati vanotarisira kuwana mari yakawanda kudarika yavari kuwana nekuda kwechirongwa ichi icho chatanga nhasi chichipera muna 2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Madzishe emudunhu reManicaland aita musangano maMutare achidzidziswa mashandiro aanofanirwa kutevedza paanenge achitonga mhosva matunhu avo pamwe nekukoshesa kodzero dzevanhu vaanenge achitonga. Lweda Moyo anotipa nyaya iyi.
Madzishe anosvika 60 nemapfumbamwe apinda muzvidzidzo izvi achitungamirirwa nemukuru wemadzimambo munyika Ishe Fortune Charumbira, Ishe Betera, Kalisto Chiera vekubwera. Vati vadzidza mafambisirwo anoitwa nyaya zviri pamutemo uye kuti masimba vanoshandisa mukutonga anobva kupi.
Shandiro anofanira kunge aripo ndeyekuti sabhuku anotaura naheadman, headman ozotaura nachief, asi chief ari kuzosvetuka headman onotaura nasabhuku. Zvinova zviri kukanganisa kufamba kwebasa zvirizvo zvazvitaurwa kunzi hazvitenderwi kuti zvinge zvichiitika.
Ishe Tundirai Mandeya vekuHonde Valley kuMandeya 2 vatiwo vamwe vavo vanga vasingazivi kuti mhosva dzavanotonga ndedzipi uye dzavanofanirwa kuendesa mberi ndedzipi.
Zvinji zvataita nhasi zvikwandira zvisi zvinyowani, but kune mamwe madzishe zvingangoita zvinyowani. Yanga iri general law, customer law, kuti madzishe mutemo yemunoshandisa muri kuMatare mune muchitora masimba yanyu yemutemo munoshandisa kuMatare munotora kupi? So tine mutemo yatinoshandisa pachiwanu, handitika isiri mutemo inobatwa pamutemo wenyika. Then iri kozoti mutemo yecustomer law yatinoshandisa kuMatare kuti kuchiwanu andivazvona. Saka ndo dzimwe dzenyaya dzatichinyanya kufunda.
Ishe Charumbira vati musangano uyu wanga uri wekuti madzishe azive mitemo iripo pamwe nekukoshesa kodzero dzevasungwa uye kuchengetedza magwaro enyaya dzaanenge achitonga.
Mukuru wokudzidzisa matinoti masadunu kana kuti maheadman nhasi taachitenderera nyika yose, tapedza maprovinsi mamwe ose tasara nemaviri, Manicaland nemasvingo. Nyaya iri yokuti masadunhu anotonga court inonzi primary court, zvichienda kuna mambo community court zvozokwira kumusoro. Tiri kuparana njere nemasadunhu kuti iwo mutemo unovatendera kutonga ndeupi.
Vacharumbira vati madzishe anofanirwa kuremekedza zvapupu pakutongwa kwemhosva.
Tovaziva vanonetsa ingoti mbudzi mbiri, munhu wose wega wega ngapwe mukana kuzvo kwokuti iye ari aramba kuuya, asi mudane apwe mukana wake. Mukana unoreva kuti mupei nguva anogadzirira, mudzee zvatadza akupuwa nguva yekunogadzirira, uyezve kana ane mawitinesi ake amadane musati yayo unotipedzera nguva.
Mambo Charumbira vati Matare emadzishe anochengetedzwa nebumbiro remutemo yenyika.
Asi ndoda kuyambira vanhu kuti vamwe vanofunga kuti Matare emaheadman kana kuti madzimambo kana madzishe anongovavo kungoderewo nomumushabona. Matare awa ari pamutemo weZimbabwe, mubumbiro remutemo constitution, section 162 inotaura kuti kuchava matare tangira pana Sadun primary court shikwira kusvika kuhigh court constitutional court supreme court zvirimo zvese saka matare akangofanana mamakoti chinosiyana masimba kuti court imwe inogona kukuti vishangombe mbiri cheti usadarika pangombe mbiri imwe inosvika kungombe 10 imwe inosvika kungombe 15 ndo zvinosiyana asi kuti matare makoti eZimbabwe ose ukatadza ano marumira anoita kangofanana
musangano wakadai rutarisirwa kuitwawo nemadzishe ekumasvingo mwedzi unosati wapera sangano relegal resources foundation richishanda sechipanga mazano ndakamirira studio 7 mamutare ndini ilo edamoyo direct from Washington the
voice of America VOA yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwanakomana wamambokadzi wemuBritain Prince Harry nemudzimai wake Meghan Markle vakazivisa nezuro kuti vava kuda kuti vangovewo vanhu zvavo kuitira kuti vazviitire zvinhu zvavo zvisinei nechiremera chinopiwa vana vamambokadzi vemuBritain. Zviuru nezviuru zvevanhu vari kuratidzira muFrance zvaungana zvichishoropodza mitemo inobata vari pamudyandigere. Izvi zvaita kuti motokari dzitadze kufamba mumigwagwa izvo zvasiya nzvimbo yeEiffel Tower yavharwa. Pope Francis vari kukurudzira Iran neAmerica kuti nyika idzi dzitaurirane kwete kuita zvehondo. Vatu wenyika mbiri idzi dzinofanirwa kuzvibata. Nyaya yezvikwata zviri kurwisa pamwe nekuponda vanhu zvichishandisa mabhemba izvo zvave kuzivikanwa nerekuti mashurugwi yanetsa munyika yose zvichitevera kupararira kuri kuita zvikwata izvi mumatunhu ose emunyika. Mukutanga zvikwata zvevanhu vemabhemba izvi zvainyanyowanikwa munzvimbo dzine zvicherwa zvakaita semangoda negoridhe, asi pari zvino vanhu ava vanonzi vave kungowanikwa chero mumapurazi, mumaguta kana mumamisha umo vari kurwisa vanhu vavanenge vanetsana navo kana kushandisa mabhemba avo mukubira vanhu. Mashoko ari kubuda mumadandemutande anoti chikwata chemashurugwe chakarwisa imwe mhuri kuchegutu nezuro manheru. Vanhu vaviri vakafa, vamwe vatatu vakakuwadzwa zvakaipisisa. Mashurugwi anonziwo akanorwisa kamba yemapurisa kugokwe achiedza kununura mumwe wavo akanga asungwa, asi mapurisa anonzi akazokwanisa kusunga vanhu vanosvika 40. Kumazowe kunonziwo kwakasungwa mashurugwi 14, mabhemba 11 akawanikwa. Mazuva mashoma adarika mashurugwi aya akaponda mumwe mupurisa kuBattlefields kukadoma, vatanhatu vavo vakasungwa nemapurisa. Izvi zvimwe zvezviitiko zvinonzi zviri kukonzerwa nevanhu vemabhemba ava. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mapurisa haasi kutora matanho sezvo vanhu ava vari kushandiswa nevamwe vakuru muchipurisa nemuchiuto kana kuti vanenge vari verimwe bato rezvematongerwo enyika rine masimba. Asi vamwewo vanoti izvi hazvinei nezvematongerwo enyika nekuti hapana bato rezvematongerwo enyika ratirambobuda pachena richiti rine nhengo dzapondwa nezvikwata izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMaguhu maonero avo pamusoro pevanonzi mashurugwi ava.
Chandingade kutanga kutaura ndechekuti ticheneswe nzvimbo yeshurugwi, kuti vanhu vari kunzi mashurugwi ava havasiri vanhu vari kubva kushurugwi ba. Vanhu vari kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana, asi nechikonzero chekuti pamashure apo pakamboita ainzi magombiro kwamarange vaizviti vanobva kushurugwi, vanhu ivavo vanga vasingatani kana kuuraya munhu. Saka kubva ipapo vanhu vese vanenge vachida kuchichidzira vamwe vanhu nenyaya yemaminerals vanozviti tiri mashurugwi. Dambudziko guru riripo ndere ikonomi. Ndo patiri kuona vanhu ivavo vari kuwanda, mhirizhonga iri kuwanda, but mubvunzo mukuru ndewekuti nekupondwa kuri kuitwa vanhu kusanganisa nema law enforcement agents. Hurumende iripi sei vanhu ava vaakuita sekuti vatova mutemo pachezvavo? Ende sekuziva kwedu munyika yeZimbabwe, vanhu vanorova kana kuponda vanhu vasingasungwi inhengo dzebato rinotonga reZANU-PF. Commander in chief vamunangagwa vakanyarara kuti zvinoita kuti vanhu vafunge kuti varimo mazviri.
Tinzwe kuna vachirumanzu, munoti vachirumanzu
vamaguva vatanga nyaya kuiparura zvakanaka. One, chokuti vanhu ava vanozviti mashurugwe havabvi kushurugwe, rinongorizita zvaro. Vazotaura vachiti zvinoratidza sekuti vanhu ava inhengo dzepolitical party. Handizi kuti political party yavari kureva nezvayo ndeipi. Nobva vazoenderera mberizve vakati ivo mukuru wenyika vamunangagwa vasati vataura nazvo. Handizi kuti vanotaura kuti kudini. Ndinotondera kana vateereri vachitondera kuti kwakamboitwa meeting yaivava ma-small scale miners kugwero. Nyaya idzidzi dzikabuda pachena. Vamunangagwa president venyika ino vakati izvozvo it is going to stop. Ende zveshuwa ndosaka muchiona vanhu vakatanga kusungwa zvemhando yapamusoro nanhasi uye uno iye zvino vari kusungwa. Now, saka vakasungwa kwaMutoko, vakasungwa muno muHarare nana Chitungwika, vakasungwa kunana Kwekwe, vakasungwa kuMazou. Tingati ndeve nhengo here yepolitical party? Kana vachiziva vamaguu ngavabudise pachena tigusa kuti kune political party inosapota kuti vanhu vagurwe. Pano tiri numwe munhu unotova sponsor. Izvezvi zvatiri kutaura kudai vakomana iva vari kusungwa vari kuzvitaura izvezvi kuti isusu tiri genga yanhingi, isusu tiri genga yanhingi.
Vamaguu,
zvavataura zvimwe zvacho tinotenderana nazvo, zvimwe zvacho handitenderene nazvo. Tinorangarira kuti kuKwekwe kaDoma, that area makore apfuurayo paiti pakaputika gold, vanhu veZANU-PF vosvika vobvoti ndipedu pakakomberedza, vodzinga kunyange vanhu vanga vadiscover gold iroro. Saka hatidi kurova imbwa takaviga mupini nekuti dambudziko racho haripereri.
Vachiri mumhanzi matimi, izvi hazvinei nezvematongerwo enyika, sei muri kudaro?
ZANU-PF iye zvino ndoine majority muparamende, ndoo vakahwina kutonga nyika ino. Saka tikati ZANU-PF nouwandu hwayo yakukonewa kukontrola vanhu vayakapa mageni. For argument sake zvedu tichingofungidzira, tingava here namagenzi muZimbabwe muno angapfuura 20,000 sepako apa iwewe soko muno mamurehwa munenu district ringava namagenzi 20,000 kana kuti less than that. And then ZANU-PF yotadza kukontrola izvozvo. Ngatirimendei kuti padistrict poga poga pana mapurisa, pane support unit in that district, kunotori nekembi yamasoja. Vagokona kukontrola vanhu 200 or 300 maclaims. Ndo pandoda kubvisa nyaya yezvepolitics.
Vamagu,
mutemo unotarisa kuti munhu uyu ndewe party ipi. Saka ndo dambudziko riripo panyaya yekontrol yekuti ZANU-PF iri kutadza kukontrola vanhu vavo. Kana vakamboshandiswa vanhu ivavo panguva yapfuura, vanokwanisa kuchizochizvisunungura vozviitira zvinhu zvavo, asi vashandisa zita revakuru vakambovatuma kumashure uko.
Vachiri mhanzi tichipeta chirongwa, munotii nezviri kutaurwa navamaguru zvekuti munyika hamuna rule of law?
Ndo zvandambotaura pakutanga ndikati vanhu vachipuwa maclaims kana mablocks, vamaguru vangapupurirwa kuti hakuna rule of law. Tochiita fast track munyaya yavari kutaurwa kuti hanzi kwai ivi vanhu vanotumwa. Vanotumwa neZANU-PF here as an organization kuti indai pakati izvozvo zvavanenge vatora zvichiuya kuZANU-PF ndizvo here? Ndopatiripokana kuti aiwa hano manyepo, ngatitaure zvazviri.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumanzu vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare neStudio 7. Congress yesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yapetwa mugweru nasi sangano iri richibuda nezvisungo zvakasiyana siyana zvinosanganisira kusadzokera kubasa kwevarairidzi panovhurwa zvikoro svondo rinouya. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wasarudza vatungamiri vatsvavana kuti vave vamwe vevatungamiri vatanhatu vanoumba National Executive Council yesangano iri. VaObert Masaraure vanoramba vari mutungamiri wesangano iri, ukuwo vaRobson Chere vari munyori mukuru mushure mekunge vaviri ava vasarudzwa pasina anovakwikwidza. Aitwa mutevedzeri wavaMasaraure nemuzvare Gaudensia Mandopera, ukuwo mutevedzeri wavaChere ndevamunyaradzi Masiwa. Asarudzwa kuve mutauriri weAtuz ndevaNation Mudzitirwa, ukuwo muzvare Brenda Musavengane vakaitwa mubati wehomwe. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, vaPeter Mtasa, vavange vari munyarikani pamusangano uyu vakurokotedza Atuz nekukwanisa kuita kongresi yavo zvisinei nekuoma kwakaita zvinhu munyika. Vatiwo zvakakosha kuti vashandi vose munyika vabatane kuti vakwanise kubuda mumatambudziko avari.
Hazvichagone kuti tirwe tiri muzvipoka poka. Hazvigone kuti vana chiremba varwe vari vega. Hazvigone kuti varairidzi varwe vari vega. Hazvisi kukwanisika kuti vana mukoti kana vanoshanda kumabhanga kana vanotsvaira varwe vari vega. Hazvisi kukwanisika futi kuti vashandi varwe vega, vashandi vanoshandira makambani anozivikana vasingabatani nevashandi vanozvishandira. Saka tiri kuti ngapave nekubatana kwevashandi vari mumakambani nevashandi vanozvishandira. Ngapave nekubatana kwevashandi vari kushanda mabasa mumadhorobha nevashandi vari kushanda mabasa kumareserva vachitifidha.
VaMasaraure vabvuma kuti kubatana kwakakosha, vakati sangano ravo richaramba richiedza kushanda nemamwe masangano kuti kubatana uku kuvepo.
Kuti tirwise zvine musindo tofanira kubatana sevarombo vese working class yose. Saka tiri kueducation sector muchiona takambogadzira ya State Federation of Zimbabwe Educators Union ranga riri gungano rekuti tibatane tese vanomirira varairidzi vese tirwe tiri pamwe chete. Asi kubatana vanhu havabatane vari muboardroom, vanhu vanobatana vari mumatrenches. Tinokurudzira vese vatoda kuti tibatane, tinoragara tichivainvita kumaactions. Ivo vakati invitawo tinoenda. Kana kuri kunoplana kuti toitei kuti mushandi upenyu hwake hwanaka, tinogona kuplana nevamwe pamwe chete. Kwete zvekungo dedzana kumagungano ekumwaputugadzika haisi nguva yekuunganira zvisina maturo, inguva yekutounganira kuronga kuti togwisa sei kuti mushandi asarambe ari munhapo.
VaChere vaudza Studio 7 kuti chimwe chezvisungo zvabuda ndechekuti varairidza vazi kuzodzokera kuzvikoro pazvinovhurwa, asi vati izvi hazvirevi kuti vari kuramwa mabasa.
Basa redu tinorida, vana havana mhosva yavakapara, vari kutadza kuti bhadhara ihurumende yedu. Saka isu zvekare chisungo ichocho chawandudzwa nokunzi tichange tichidzidzisa vana tichatsvaga nzvimbo dzekudzidzisira vana dzisiri nzvimbo dzakavakwa naemployer wedu dzatinoti chikoro. Saka change tichitsvaga nzvimbo dzakaita semacommunity hall, maopen space patinenge tichiita malessons edu nevana wedu, asi hatisi kuzodzokera kunodzidzisa tiri muzvikoro zvehurumende iri kuti nyima mari. Izvi tinozviitira kuti vaone kuti chido chekuita basa redu tinacho, asi kuti tinoda mari dze.
Vamwe varairidzi vange vari pamusangano uyu vaudza Studio 7 kuti vanotsigira zvizere zvisungo zvabuda izvi. Muzvare Mary Mpatsi avo vanodzidzisa kuslovela vati varairidzi vekumaruwa vari kurarama upenyu hwakaoma.
Ndoshanda kunzvimbo yeSlovela ndichigara kuBulawayo. Ma weekends kana uchida kuuya kumba you have to fork out something like 120 bond. Kuuya kumba 120 bond kudzokera which is 240. So zvinoita kuti zvireme kuti uende kumba uchinoona mwana, mwana unenge wasiya dzimwe nguva na maid. Dzimwe nguva maid aenda you know penyu wekurarama nema maid dzimwe nguva idzihaso. Saka zvinhu zvacho zviri kurema zvisingaiti. Saka as teachers dzimwe nguva tinozoona kuti tokwanisa kuita samazvano ndakacherechedza kuti marairidzi vakawanda tikutoita machange mani especially panovhurwa zvikoro apa especially isisi tinodzidzisa kumaruwa.
Sangano reAtuz rakavambwa mugore ra2014 uye kongresi inotevera ichaitwa mushure memakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 mugweru ndini Taurai Shava.
Vateereri musakangano wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevabereki panguva yenyika yakatarisana nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. bhanga reAfrican Development Bank rinopa Zimbabwe rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni gumi nezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avari panyanga pari zvino vanorambidza mudzimai wavo muzvare Merumbaiwa kuti vagare pamba pavo kuBorodale Brook. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyaimi na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.